A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 28th, 2016. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year gone by and what your resolutions for the coming year are.
As the year 2017 beckons with only 3 days to go, are you one of those people who lay out your plans for the year, making resolutions, or you are one that let things take their course?
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we are going to call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Thank you once again, Zimbabwe. You are listening now to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum, where we are talking about your New Year resolutions. I know, Jonga, some people make them, some like myself. We just let things take their own course.
Hongo ndizvo zvo, Chris, ndizvo zvo vateereri nevatariri. Nhasi tatai vatimbokurukura nezvezviga zvinotemerwa, zvatinozvitemera tega mune remangwana redu. Vamwe vachiti maresolutions, vamwe vachiti zvisungo kana tarisiro dzatenge tiinadzo kuti gore rakati ndoda kuita zvakati zvakati zvakati, gore rinouya ndoda kuita zvakati zvakati zvakati. Manzwa emuwangu achitaura kuti aiwa, hanzi tinongoona kuti ranhasi ramuka riri sei, tofamba nairoro. Ndofunga ndozvandinoitawo nokuti ndinogona kuti ndide zvimwe zvinhu, asi zvine zvakawanda zvinoita kuti zvinhu zvibudirire. Saka mukupedzisira, chishuviro changu chinogona kunge chisingazobudi sezvandichitarisira. Saka regai timboona tichiteera zuva rimwe nerimwe tichinhonga. Asi toda kunzwa kuti imi kunzoko vari mudiaspora zvii zvamuri kutarisirawo. Nevari kumusha zvakare, mukana ndewenyu, nokuti ndimune muchikurukura nevari kudiaspora kuti aiwa, bhururu wangu akati 2017 handidi kana kutombodya sadza, ndoda kungodya ndofunga kana kudya chi
raisa
pizza. Zvisungo zvatete nazvo izvozvo. Tambotaura nemumwe mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana veZimbabwe riri kuSouth Africa, vaSolomon Chikowero, vachitaura kuti nyaya dzemaresolutions dzinondinetsa nokuti zvimwe zvacho zvanenge zvichitarisira zvinenge zviine zvinozvisunda kana mafactors zvinozoita kuti zvitadze kubudirira zvanenge zvichitarisira. Saka regai tingoti parasvika ranhasi totarisana naizvozvo. Saka hatisi tega, Chris, takawanda.
Yevo Jonga, hanzi vanenge sivila vanye avatibona umnyaka nxa usiyaphela, like katesi ngoDisemba kulama party amanengi and abantu babesidla and so forth, bese besithi January ngifuna ukuthi ngiluze
weight nikusana waduru,
yeah, ngingasanathi utshwala. Abanye ababhema ethi hayi mina ngisabhemi
zvisungo izvo.
Yeah,
so unozonzwa umwe akutaura kuti ndazongoti ndipute one kana mudzanga kana unowa one doro kuti ndipedze nhamo.
Yeah. Zvomunye sithi hayi January is still part of last year. Ndzati ngikarisa ko February.
Tozoona gore ratopera, wakutoda imwe resolution ya 2018.
Sifuna ukuzwa kini ke balaleli ukuba nalina lithini ngalokho okuthiwa ngama-resolutions ngesilungu. Siyazi ukuthi bakhona abakwenzayo, njalo lingasitshela lini ukuthi likhangeleleni, kuyini elikukhangeleleyo kakhulu umnyaka lo ozayo. Liyavunyelwa njalo lokukhuluma la lo mnyaka wona lo esiwugqiba phambi kumalanga nje amathathu adlulayo alandelayo, singakwanisa ukuthi si kibe nje umnyaka wethu lo. Ye, bakhona abazasilistele nje lina lingasitshayela ucingo ku 0826192077 lolo lucingo i direct line kodwa ke nxa lifuna ukuthi lithumeze i text message kumbe i WhatsApp ucingo luthi lona 0024650318 siyabe siyalithinta lingasithinta kumbe lisithumele nje imbiko i message siyalithinta silifonele ngapha bese sixoxa jonga
ndizojo Chris tina mkoma Solomon vashinji vanowaziva kuti Sox chikovero vari pa South Africa vachitungamira kana kuti vari sachigaro wesangano rinonzi Global Zimbabwe Forum vachikovero sezvanambotaura kuti mumwe vatambokurukura nawo tichida kunzwawo kuti maresolutions avo 2016 angamira sei hanzi hapana inofurira irere kana kukumira iri apo yevhu haikumirwi hanzi yevhu ndoinokumirwa dzenyama dzinotsika dzinokuma dzega regai tinzwe kuna mukoma chikovero maswera sei
chokutanga ndoda kukwazisa vatereri vese vestudio 7 ini ndaswera kana maswerawo vakuru vangu
aiwa taswera mukoma nyaya ndiyo imwe chete yekungoti zvisungwa kana maresolutions kana zvigadzwa mune makazvitemerawo muna 2017 tichona kuti kwasara mazuva matatu kuti tinge tichipinda mugore zvairi
ya sekutaura kwandamboita masikati ndati kana vanhu tichiita zvisungo kana maresolutions kazhinji anouya ari paviri pane inonzi individual resolution kwozoita inonzi collective resolution saka inini sasox ndati papriority yangu ndinoda kukudza inonzi collective resolution and the collective resolution yedu tinozviziva isusu kuti kwemakore akati wandei vana vezimbabwe vane chinhu 1 chavakatarisa chinhu chavakatarisa ndechekuti zimbabwe ive nekuzvitonga kuzere kwete kuzvitonga uku kwakauya kwakavatoregwa vana smith hongu kwanga vana smith vakatoregwa nyika tonga zvizere ini ndati
Nare yavachikoverwe inenge iri kuenda ichidona.
Oh, okay, iri kudona.
Taura henyu.
Saka inini ndiri kuti nini resolution yangu ndiye kushanda in a collective. Paine chinguwa chekuti Zimbabwe yosununguka zvizere sei. Saka ndataura indikati no, sezvo takatarisana nema elections e-2018. Chii chatingaita differently chatisina kuita pamaelections ese akabva masure chinoita kuti tikunde donzo redu rekukunda ZANU PF ndikati aiwa zvakaitika mudiaspora kana kuti muno muSouth Africa maorganizations anosanganisira mapolitical parties anosanganisira maNGOs anosanganisira macivic society akabatana in their diversity tikawirirana kuti ngatisei madifferences edu kuside maideologies edu kuside tibatane kuti as diasporians sezvo zvakanyogwa muconstitution kuti muzimbabweni anogona kuvhota nekuanenge ari tadii kuti tise izu redu pamwe chete tibatane tite inonzi zimbabwe diaspora vote coalition campaign ikalonchewa organization iyoyo tikanyorerana MOU tikasaina mapolitical parties akawanda maorganizations akawanda kusanganisira ABA Global Zimbabwe Forum constitution ikaitiwa nevanomiririra legal vana advocate Gabriel Shumba vakanyora constitution tikasaina constitution iyoyo tikawirirana kuti we are going to fight for our right tiri mudiaspora rekuvhota tiri muno mudiaspora tinoziva position yezeki kuti yakatobuda ichiti vanhu vari kudiaspora havagoni kuvhota vakataura reason yavo yekuti chekutanga havana mari isusu we are going to fight that kana mumacourts emuzimbabwe mahighest courts emuzimbabwe kuti nini reason yenyu ndeyeyi vakati reason yavo ndeyekuti havana mari isusu tichatsvaka mari yedu tika kuti no mari tatsvaka tatoda kuvhota saka munhingi mudiaspora vote coalition mune macommissions arimo anosanganisira commission ye management ye finance ye mobilization ye media ye zvakangosiyana siyana saka organization imwe neimwe inotungamirira chi commission isusu se Global Zimbabwe Forum inini se principal leader we Global Zimbabwe Forum ndini ndiri kulida inonzi mobilization commission.
Mukoma chikoero vachikoero ndine urombo kubatai muromo rambai muri parunhare kataita muteereri ari kuda kungoti dimu then todzoka kwamuri handi munokuluma futi saka mune muchorowa kwese kunzungure kunyimo nhasi rambai hanyu muri parunhare tina mukoma Misheki vari kumhangura makadii mukoma Misheki
Tiripo makadiyo henyu.
Aiwa tiri wapenyu zita redzinza ndianiko.
Munoita iro rokuti zvisa zviri kuitika munyika tinokutenda isikuru.
Aiwa tototenda imi nekuti chirongwa ndechenyu ndimi munochifambisa.
Right. Pama resolutions ari kutaurwa aya hatinai zvakawanda zvatinotarisira. Dai kuri kuti nyika iri kufamba zvakanaka mabasa awanikwa January right tingaone nechi kutaura asi pari zvino izvi shuviro yedu yanga iri kuti dai tachikwanisa kuwanawo mainput semafarmers ari in and around Mhangura taikwanisa kunge tichirimawo saka ikoko ndokukazenda nenyama resolutions yedu mukurimawo kana usina mainput hapana kurima.
Inga kune zvirongwa kune zvirongwa kazviripo zviviri zvino kune zvirongwa zviviri zvinobatsira varimi hamuna chamakawanawo here kubva ku Commander Agriculture ne Presidential Input Scheme
zviriko ndezvekudzwa chete hatina chakawana izvo
aiwa ndofunga zviri munzira sezvo zvichibatsira nyika yose zita renyu rizere rinonzi ani Mishekani
Mashonga
Vamashonga aiwa marwa hondo mapinda pachirongwa mune vamwe here vari pedyo kuti vanogonawo kupinda vachitipawo ma resolutions avo
varipo vanogonawo ngotaurawo zviri zvitatu asi zvekutaura kana ye Christmas yei takatongoona kuti hapana zvanga zvakangooma mari hapana saka hapana chiri kufamba. Asi kuti shuviro inenge iripo kuti dai tararamawo zvakanaka zvino kana pasina mari hapana chiripo.
Hapana chiripo saka tombovasiya hedu vari pedyo ivavo tozovapa mukana svondo rinouya.
Aiwa ndizvozvo tinotenda zvikuru muve nenguva yakanaka tinoimba basa ramuri kuita tinoritenda zvikuru. Rekuti zvisa zviri kuitika munyika saka rambai muchishanda saizvozvo tinoda kuti kutenda kuna Blessing Zoo Donga vazvengakandemiri kariati vanotizivisawo zviri kuitika vataurai shava nevamwe vose kustudio 7 muvanogore vaidzva rakanaka.
Aiwa tinotenda zvikuru vamashonga nemi otoshuvira kuti muve negore dzva rakanaka. Aiwa maita basa Chris our first caller Mr. Mishek Mashonga called from Mhangura. He says well for him his resolutions are infirming but the problem is he does not have inputs. And I asked him about the two major agricultural schemes, the presidential scheme and Commander Agriculture, but he said that they are yet to benefit from that. Yes, but he also thanked Studio 7 for a job well done in informing the public.
Wow, that's nice of him.
Yes, I think you have another caller, Chris.
Yes, Silo Mnumzana Kumalo, Gunjan Ba. Yeah, what's for Nelunga? Ah, okay. Lihlinzile yini imbuzi? Ngekhisimusi la.
Mina umnyaka wonke ngithakazele umnyaka omusha, hayi omdala nabasendlule kuwo. So ngikhangelele ukuthi vele nje 25 ngiba nesikhumbuzo somzali wamanjiyana.
Ah, okay, okay.
So umnyaka omusha yiwo ngikhangelele nje ukuthi hayi ngizawulinda.
Aha. Ya ungasitshela usiphathise nje ngenhloko yalamhlanje yama resolutions la ukuthi ngama resolutions ngesilungu kuyinokukhangeleleyo ngomnyaka lozayo.
Eh yana ngakhuluma isindebele kanje.
Yeah, yeah.
Engikuthangeke kakhulu ewonya ukuthi ngakhuluma ngepha ngacela ukuthi bakithi mina kangila WhatsApp angila mithi so ngiyayema ngifona direct so ngacela inamba yami beyisave ukuba ngoba ivele iregame engisebenzisayo mina yisitjo 7 kuphela.
Oho, hayi
kulo. Sokuthi inamba yami igcinwe ukuthi zabani ngoba bayokhani ngasele imali yodwa imbe ngifonela njengoba ngoba ufona ngapha usiza ngapha uyadura.
Hayi kuyadula, sizayigcina inamba yami.
So mina engikukhangela umnyaka ozayo ukuthi ukulima. Ukulima sibiza nxa imali inhlanyelo idura kangaka ngesingelayo imali enhlanyelo kodwa lezi zinhlanyelo esazigcinayo silazo lathi khona bese sizitholayo. Ngikhangela ukulima sibili ngoba uNkulunkulu yakwathi lonyaka isiZulu siphile siyakhuleka kathi sithanda ukuthi uNkulunkulu asiphathise sithole ukuphila emzweni ngayithi eZimbabwe enzima kangaka. Ngikhangela ukulima sibili ukuthi njengoba izisina kanje umnyaka lo othi siyaqala ngilingani ngihlakula ngihlanganisa lokwakha ngifuna ukwakha umuzi wami ube muhle. Ngoba ngiyakwazi lapha ngisekhaya singatshaya izitina amanzi akhona izwelinile ngihambeleni inkonzi yami ngishisa izitina ngakhe. Ya, le plani yokuthi nje ngithole ongangiphilisa la bantu bamfundisi le mali enzaba ngokuthola kwambe emsebenzini wami abantu bamibafunde baye phambili into engikukhangeleyo sibili ngoba yikho engingakukhuluma ngoba lokho okunye okuningi hhayi ngafike kukho yokho ongakukhangela usiyayo kodwa engikukhangelela empilweni ukuthi ngiphile kuhle nje kuphela.
Hayi kuyezwakala kuyabukeka sibili kukhanya hayi uhlelile kakhulu umnyaka lo ozayo siyakufisela inhlanhla.
Hayi ngiyabonga lami.
Hayi sibongile.
Hlale sikhumbula phela i-radio yami vela ngile sinye isitsho singenayo ezinye isitsho ziyala sizo ungena sizo noma ngizivule leZimbabwe ziyatwitter but le yenhlezi ngi-on ngayo.
Hayi hayi sibongile kakhulu uzahlala sikuthinta.
Ngibongile baba.
Jonga, another farmer too. Yeah, he says his resolution is to, you know, make a good use of the rains. He says they're promising, the rains are promising.
Okay.
Yeah, he's in Mat South.
And he has all the inputs.
He says, of course, he's struggling, but he is making sure he'll plant whatever he wants to do. And he's also one fan of Studio 7. He says... His radio, he has a technical fault. The only station that he can listen is Studio 7. I don't know whether it's by design or by accident, default. But he is a fan, a very big fan.
Oh, thank you so much. His name is Mr. Kumalo.
Kumalo, J. Kumalo.
Ah, siyabonga kakhulu, Mr. Kumalo.
Siyabonga ba.
Okay. Thank you.
And
Happy New Year.
Yepinye lawe khona ngapho Studio 7 yonke nje basaze Studio 7 ezibaphe yonke. Kulukhula ukukhokhelele sisebenze kuhle sibili sibe kuhle umnyaka ungabi le ngozi eziningi kwese ukukhulekelayo ukuthi siphile abantu bengavulalani weminje.
Hayi kuyezwakala sibongile kakhulu ba.
Mr. Chikoero. Hello Mr. Chikoero.
Oh, ndiripo.
Ah, okay. Maybe you can just give us a brief or a statement or a description of the coalition that you talked about in our show and the benefits it has for Zimbabweans in the diaspora.
Yeah, the brief description I can give about it is for the first time in South Africa, because it was born in South Africa, for the first time, my organizations are in South Africa are not my political parties. Talk of the MDCs, talk of the ZIMPF, talk of also my political parties are not in South Africa. My organizations, my civic society, for the first time, we are all fighting for Zimbabwe. We are all fighting one enemy, and the enemy is ZANU-PF. Saka tikada kuti ava vanorwa vari chipoka, ava vanorwa vari chipoka, ava vanorwa vari chipoka. Kuna kwatinoenda ngatibatanei, tikabatana, tikabvirana kubatana.
Mr. Chikoero, sorry to disrupt you. Maybe you can just explain in English for the benefit of some of our listeners.
Okay, thank you very much.
Well,
what I was saying is the benefit. The brief benefit about the coalition we did here in South Africa in diaspora is that for the first time in the diaspora, the political parties, different political parties came together, not only political parties, but the organizations, NGOs, civil society, talk of the MPCs, the ZIM, the People First of South Africa, all these political parties, the majority, came together and agreed that we cannot be fighting as pockets. We need to come together and fight because we are fighting for Zimbabwe. We are all Zimbabweans. We are fighting one enemy, and that enemy is ZANU-PF. Why don't we come together and voice a voice of the diasporians, those who are saying, but the Constitution allows us to vote from the diaspora. Why don't we vote from the diaspora? And we agreed to put our differences aside, our ideologies aside, and agree on the vote. So the importance of that is as a collective, not as a political party, not as an organization, not as a global Zimbabwe forum to say I'm advocating for the global, for the diaspora vote as a global Zimbabwe forum. That will not work, but as a collective to say, because as I'm speaking, 17 organizations and political parties came together and signed the Memorandum of Understanding. And Over 12 organizations have already signed the Constitution. So as that collective, the importance is that we are speaking as a voice of Zimbabweans who are in diaspora. So as a collective, it's easy to drive your point wherever you want to drive it, and as opposed to individuals. So that is the importance of this coalition.
Mm. Thank you so much, Mr. Chikoero. But recently we heard from political parties in Zimbabwe that it's not very likely that they will work together as you in the diaspora have decided to do. Do you see that affecting your coalition?
We have discussed about that, and we have agreed that, yes, in principle, organizations, especially the political parties, they get the mandates from their mother bodies. But we have agreed in our memorandum of understanding that we are taking the basis from the diaspora a point of view. So we know there have been error in Zimbabwe. And when error happened in Zimbabwe, we had nothing like that in here. We were supporting the errors at home. We are supporting what they are doing. So we have learned from the political parties at home who went into NERA. They might not work together when it comes to coalition, but if they are working together in a NERA setup, this is the setup we have. We are not there to be no coalition. We are here to converse for the diaspora vote, and whoever is going to be voted for, that is not our business. We are not telling people to vote for who or who will support this coalition or that coalition. We are advocating for people in diaspora to vote for whoever they want in Zimbabwe. So I don't think that is going to affect us. The coalition might fail at home. They might not want to work together in terms of coalition, but as long as they are working together in setups like NERA and the code, then we don't have a problem. We are going to continue working as a diaspora voter coalition.
Thank you so much, Mr. Chikoero. Please do stay on the line.
Yes, Chonga, we have a listener, Dumezweni from Tete. Dumezweni, kunja?
No, I appeal for it.
Yeah, kunja, ne Tete. Okay. Lingasiphathisa lisitshele elikukhangelele kumnyaka ozayo.
All right, point. Ama revolutions ami for this year.
Uh-oh. Jonga, we lost him. I think we'll try him again. But those few moments he was talking about, you know, one of his resolutions is to advocate for the rights of the blind and other disabled people.
I think we'll, let's make sure that we get him back on the show so that they are, you know, those are some of the areas where there is, from some people's observations, some neglect here and there from the society.
That's
so
true.
It's good for to give them that voice. Zvisinei tine mutereri vari kuBotswana amai svinurai. Makadii amai svinurai?
Ndiri pangu vakomana. Makadii nebasa ramuri kuita guru iri.
Aiwa tiri vapenyu vakadii vasvinurai kuBotswana uku?
Vari nani zvavo mbijana. Tingotambura tiri mumasango nyika yedu iripo.
Aiwa ndizvozvo. Hanzi nemumwe andakambotaurawo naye ndichichema-chema kuti ndagara musango ndadii ndadii zvikanzi aiwa. Ukambofunga kuti ivo varungu vakauya kuZimbabwe kunguva yavo yeRhodesia ive vachitosiyawo mhuri dzavo vachiuya kunotanga upenyu utsva, tinogona kuzviitawo tichirarama. Kuona kunosiyana. Pinda henyu muchirongwa amai svinurai.
Ndinotenda. Ini kurudziro yangu, first time yangu kupinda muchirongwa ichi, ndinosirwadziwa ndichiedza ndichikonewa sinhasi Mwari vandinzira nyasha. Kurudziro yangu nokurwadziwa kwandinoita ndichigara mukati mesango kwamakore makore ndichitambura kuti vana vararame. Dai zvizvarwa zveZimbabwe taisa musoro pamwe chete. Vatsvangirai havapengi pavakatanga bato iri vakanga vaona kuti nyika yaenda kumawere. Dai vanhu vachinzwa nokufunga nokuona zviri kuitika, vanhu vakarwadziwa nokutambudzika vari muZimbabwe pari zvino navari kunze kwenyika, dai Mwari vatibatsira tagona kunyoresa. Taenda tanonyoresa nemwoyo yedu yese, ndiko kuti dambudziko ratakatarisana naro ribve pamberi pouso hwedu, nokuti mhuka inonzi ZANU-PF yatitambudza. Iye zvino musoro wachena ndiri mukati mesango, ndichigara mukati mesango, vana vachirarama vari voga kumusha. Sekunge nyika hatisina kurwira. Takarwira here kuzotambudzika kudai? Hatina kumbofunga kuti patiri nhasi tingadai tiri kutambudzika zvatiri kuita. Ndava kutoona chimiro chokuti varungu vakanga vari nani, nokuti vana vedu vaikwanisa kuenda kuzvikoro. Nhasi inda muchipatara mishonga hakuna. Ingori pongozozo mukati menyika yechiberekero. Dai vanhu vaMwari vandinzwa, taenda kunonyoresa tibise mhuka inonzi ZANU tatambura vanhu vaMwari. Dai taisa musoro pamwe chete, taita maonera pamwe chete, zvikuru mapato ari kungonyuka manyuwani aya. Dai vanhu varega kurwira ukuru vagona kungoisa musoro pamwe chete, vabona kusvinura kwakaonekwa nababa Tsvangirai kusvika vazopfoma bato irori, vakanga vaona kuri kuinda nyika, vanga vasingapengi mukuru uyu, vane zvavakatoona. Dai vanhu vagona kuona pfungwa iyoyo, tirege kungochemera kungomutsa tumapato mapato tusina kana nomusoro wese. Taisa musoro pamwe chete, taenda kunonyoresa kuti tivhote, nokuti izvozvi ndichitaura kudai nezano chaivi chaivo vari kutosaitavo kuti vakurudzire nhengo dzavo kuti dziinde kunovhota. Saka isu tiri kurwadziwa, chete tinofanira kuti tipise munhu watakaisa isu. Tinochemedzwa namazvokuda mavangenyora. Dai Mwari vatibatsira mwanangu.
Aiwa, shoko tarinzwa amai svinurai. Asi chichemo chine vanhu vakawanda vari mudiaspora, kune vamwe vasingakwanisi kudzokera kumusha nezvikonzero zvakasiyana siyana. Saka papa chichemwa kuti dai vakwanisa kunge vachivhotawo vari munyika dzavari. Imi munotiwo paresolution ye-2017 shuviro yenyu kunyaya dzekuvhota idzodzi panyaya iyoyo?
Ndinotove neshuviro chaizvo, ndiri kuzvinzwa chaizvo kuti vari kuedza kuti dai takwanisawo kuvhota tiri kwatiri. Ndinoziva kuti vamwe mabasa avo havatenderi kuenda kumusha panguva yekuvhota. Zvino kana zvakaoma kudai, ndakanzwa mumwe aitaura ini akabva kucongresi yezanu-PF achiuya ikoko kuUK uko achitaura achiti iye hazvigoni kuti vanhu vekunze vavhote nokuti bumbiro remutemo rinoti hazvikwanisi. Ini ndinoti dai ipapo pagona kugadziriswa kuti munhu paari avhote paanoda, chingakonesa chii? Munhu anenge ane chitupa nepasipoti, chingatadze kuti munhu avhote chii?
Hanzi Zeke haina mari nevanhu vanokwanisa kuzenge vari munyika dzose dzine mwana weZimbabwe kuti vange vachizvigadzirisa kubva nhasi kusvika muna 2018. Hatizive hedu kuti dambudziko rakakura zvakadii, asi ndo zvichemo zvatakanzwa. Asi from Zeke takanzwa kubva kuna mai Rita Makarau achitaura kuti dambudziko riri kuita kuti Zeke inge isingakwanisi kuita izvozvo zvokuti vanhu vavhote vari kunyika dzavari nyaya yekuti mitemo ine chekuita nesarudzo haisati yavandudzwa kana kubatanidzwa. Ndofunga ndo zvimwe zvezvikonzero izvozvo. Asi tinotenda zvikuru neshuwiro yenyu. Amene kana mune zvimwe zvamungada kusiyira vana veZimbabwe.
Ipapo ini ngava pagadzirise iyo zeki yacho ngairege kuramba yakangozembera neshoko rokuti hakuna mari. Mukuru aringobhururuka siku nemasikati akienda kwaanoda uko achitambisa mari. Votaura kuti government handiti zeki vanoti haina mari, mari yacho yakaindepi. Dzimwe mari dzavanotambisa idzo vachitadza kugadzirisa zvinhu zvakakosha kuti vane veZimbabwe vasagara vachichema havasi kuzviona here. Ipapo ngapagadziriswe vakambotsvaga here mari yacho, vanongoti mari hapana vasinambovhera vakatsvaga. Handiti ndiro basa ravo rokusana kugadzirira zvinodiwa kuti maelection azobuda zvakanaka.
Aiwa tapanzwa maita basa maisvinurai. Pane vamwe here vari pedyo vanogona kungotipawo maresolutions avo muchidimu?
Parizvino hapana mwana angu. Ndinotenda nokuti ndakwanisawo kupinda muchirongwa nhasi ndikatura zviri pakati pomwoyo wangu. Ndinotambudzika ndiri mukati mesango sekunge tisina nyika yatakatamburira. Nyika itakairwira tese asi nhasi kana tozvitarisa yakuita sokuti nyika yemhuri imwe chete. Ipapo panoda kugadziriswa vanhu veZimbabwe, svinurai sezita romwana wangu, svinurai nyika yawira yaenda kumahoerei. Mwari dai atibatsira.
Aiwa maita basa zvikuru amai svinurai. Tinovimba mucharamba muchikwanisa kupinda muchirongwa cheStudio 7 muchitaura pfungwa dzenyu. Muve negore dzvarakanaka.
Aiwa nemiwo ndinokushuvirai gore rakanaka nebasa ramunobata. Mwari ngaakudzwe.
Maita basa Chris amai svinurai. Well, she's urging Zimbabweans to go and register to vote. Those in the diaspora and those are back home. She says ZANU-PF is busy making sure that all its members are registered come 2018. And she also said that when the MDC was formed, the leader, Mr. Morgan Tsvangirai, had a vision and that the country was... face some critical problems like which are currently being faced today, being economical, political, and all that. So she's urging us to go and register to vote.
Oh, very nice of her.
Yeah.
So. Yeah, Chonga, we are being joined by Mr. Simba Mtero, another guest. He is in the UK. Mr. Mtero, how are you?
Yes, sir. How are you, sir?
Fine. Welcome to the program.
Thank you so much, sir. And Merry Christmas to you guys.
Oh, thank you. Same to you. We wish you have a prosperous 2017.
Thank you, sir.
Mm-hmm. Yeah, so can you tell us briefly what are your resolution, if you have any, for the coming year?
All right. I'm a member of the MDC Youth Assembly, as you already know, and I'm also an activist in my own right. And the coming year, 2017, we are continuing to put pressure on Mugabe's regime. We saw 2016, there was a lot of violence, there was a lot of intimidation, there was a lot of beating up of activists. And we have also noticed that we still need to work on electoral reforms. So the pressure that we need to push is to make sure that the electoral reforms that we want in order to vote as diasporans, we continue to push for those. Mm. And we also want to continue putting pressure, like I said earlier on ZANU-PF, as a government, because they've totally failed. There is no freedom of expression and freedom of speech in the country. Corruption is rampant. There is a lot of violence and intimidation, and that is continuing to go on. And we are saying no to that. So as long as there is corruption, intimidation, all the violence that is taking place against opposition, we cannot stay quiet. We see Aluta continue. The struggle has to continue.
Yeah. So what kind of pressure are you talking about?
The pressure that I'm talking about is we have always been conducting demonstrations here in the UK. We also, this coming year, 2017, would like to try to engage the Prime Minister here in Britain, Theresa May, to see if she can actually get hold of our concerns personally and respond to them. The concerns I have already pointed out, and we are going to try to make that engagement with the Prime Minister to make sure that our concerns are heard. We are also continuing to push so that we spread awareness about our grievances, the things that are going on back home. These concerns have to be blown across, globally, so that everyone knows what is happening. We cannot keep quiet whilst people are being suppressed. We cannot keep quiet whilst people are being murdered. And most importantly, we cannot keep quiet and watch 2018 be rigged again by ZANU-PF, just like they have done during the previous elections. We have to make a stand. And those are some of the resolutions we are going to be looking at. So you can be guaranteed that as activists here in London, as youth, the country, the future is in our hands. We have to make a stand. You are going to see more of these awareness programs through demonstrations and through trying to engage with government, such as Trump's government, since he already has resolutions himself on Zimbabwe. It would be very nice to engage the American president. And like
Theresa May. Who has resolutions for Zimbabwe? Mr. Trump?
Mr. Trump, I don't know if you missed it. Mr. Trump said during his campaign, he pointed out that he was going to deal and look personally into the issue of President Mugabe's regime in Zimbabwe.
Okay. No, you know what? Those are some of the stories from what is emerging as the gutter journalism that, it's all lies. It's not true. He never said that. But anyway, thanks for your contribution. Let's hear from Mr. Chukwuero Jonga.
Yes. Maybe okay. Mr. Chukwuero in Sindebele. Kuruma.
Kokuqala ngifuna kubonga umama ose Botswana lo mama ukhulume into isenhliziyo nezabantu abaningi ukuthi ipower ikithi thina abantu ukuthi sihambe ekhaya siyoregister noma usekhaya noma usediaspora ufanele umuntu ahambe ekhaya ayoregister abantu afanele bakwazi ukuthi i-voters row ayisasebenzi noma uvote kangaki kumfanele uyoregista kutsha kuthi ukwenza ukuthi ukwanise ukuvota futhi. So ngiyambonga lo mama ukuthi ukhulume iqiniso. Ngiyabonga nobaba lo ukhulume nendaba zama-pressure ukuthi sifanele sifake ama-pressure kuZANU-PF. Mina kunkulumo yami ngithe as diaspora coalition voters diaspora vote coalition sihlangane sonke ama different political parties nama organizations kuthi sifake pressure kuZANU-PF. I-pressure yokuqala yokuthi sibaforce ukuthi ba-align i-constitution on diaspora vote ekhaya ukuthi abantu base-diaspora bakwanise ukuvota. I-pressure yesi-2 yokuthi ma bangasitshela ukuthi asila mali thina sizoyidinga imali ukuthi imali nansi lina yenzani fakana ama-system in place ukuthi abantu bavote from diaspora. Then i-pressure yesi-3 sizoyifaka kubantu ukuthi abantu lifanele liyorejista ekhaya. Abantu baregistra babe ku-this biometrics register ekwenzele ukuthi isikhathi sokuvota singafika ma imali ikhona ma ama-resources akhona ekuthi sithatha abantu sincedisa abantu kuthi bahambe ekhaya singabe nama-problems ekuthi laba bantu abarejistranga because umuntu ukuthi umuntu abe qualified ukuthi ahambe ekhaya sizofuna ama-receipt of registration konke lokho. So yile pressure sizoyifaka kubantu.
Hayi, kuyezwakala mnumzana. Jonga, you know, this is a very valid point that Mr. Chukwuero is talking about, you know, that fine, they say the diaspora can't vote, but it's always wise to just encourage those who can go to Zimbabwe
and vote.
I don't know about Mr. Mtero. Are there any kinds of encouragements that you are doing to those who can be able to go home and register, since you can't vote in the diaspora?
Yes, sir. Like I said earlier on, this is an ongoing struggle. The electoral commission is still being taken to court, and since we are still waiting on that decision, we will continue, though, to urge people to go and register. That is those who can. But in my own opinion, this is a ploy by ZANU-PF just to sabotage and make sure that they rig the elections again. They know that the diaspora vote is mostly opposition. And by saying that they do not have money, we can openly see, I mean, all the corruption that is happening at home. Personally, their accounts are very, very massive. They are externalizing money. The government is misappropriating funds. And yet all these funds should be channeled towards elections. So in my own opinion, this is proper sabotage to make sure that ZANU-PF rigs the elections. So I would like also to add that I want to introduce the new biometric voting system. Let this program be enrolled out to the masses earlier on so that people get to really understand what it's all about. There should be an outreach program across Zimbabwe as soon as possible, not until the last minute, so that people understand how this voting process is going to be conducted.
Mm-hmm.
Because what we are trying to fight for, regardless of diaspora vote or no diaspora vote, still the bottom line is we need free and fair elections from ZANU-PF.
Mm.
We also need to see foreign entities invited to Zimbabwe, something that they have always sabotaged as well.
Mm-hmm.
They do not allow foreign journalists to come. They do not allow foreign observers to come into the country. And we should continue to put pressure on ZANU-PF to make those reforms if these are going to be free and fair elections.
Thank you so much, Mr. Mtero. Just please do stand by, keep holding. Silo Mnumzana Munemo. Mnumzana Munemo. Kunjani?
Yeah, ngiyaphila.
Ah, siyaphila. Kunjani Jombe? Use Jombe?
Yebo.
Oh, liyana yini izulu?
Hayi, kancane.
Aha, ungasiphathisa usiphi imbono yakho ngodaba lwama-resolutions?
Ya, indaba ekhona ngeyokuthi abantu kababuye nje sizorejista sonke sivote. Ngoba abantu abaningi nxa bekhuluma babe lokhu becothoza bekhathana. So bona kababuye bezobona sizophathisana siyenze into one abayicabangayo. Ngoba umbuso okhona lo uvotelwa ngalabo abakhona. So labo nxa befuna kababuye bezokwenza ndawonye labanye. Ngoba abanye bayakhuluma bephetheya, abanye izigilamkhubezi abalekayo benganakuvota bela macala abawadingelwayo ukuthi bephenduke lapha besesithi asivunyele ukuphenduka ngoba babe la macala. So kababuye bona sizobamba ndawonye ukuze sibone ukuthi kuphetha ngani.
Hhayi, kuyezwakala sibili. Ngaphandle kwakho nokho kukhona yini okunye ongakungezelela nje sithi thina wena okusenhlizweni yakho sibili ukuthi umnyaka lo zayo lo uJanuary qala nje kuphela kuyini engifuna ukwenza?
uJanuary qala kuphela nje ngabalimi sifuna ukuthi izulu line kakhulu indlala iphele le. Ngoba indlala le yesenza ukuthi sifine sikhuluma okuningi kakhulu ngokucela imisebenzi wonke kungaba right. Hayi, ngithemba ukuthi uNkulunkulu ingasiphathisa.
Hayi, kuyezwakala jonga mithi.
Vamunemo maswera sei?
Ndaswera sei.
Aiwa, ndaswera zvikuru. Tinotenda nekupinda muchirongwa chedu. Kuri sei kuZhombe?
Aiwa kuzhombe tinosimba hedu.
Muri papi kuzhombe?
Pajuwewo.
Pajuwewo, aaa. Ndavaneta wanga ndiri kupaona.
Mwaziwa.
Ndavanango ita kufungidzira kufananza nekwa ndo vaini kuzumba huko.
Okay.
Aiwa zvinofadza tichikurukura nemi kudai tichitenda kuraramiswa kwataita kusvikawo musi wa 28 December tichitarisira kupinda mu 2017. Shuviro yenyu muna 2017 ndei vamunemo.
Shuviro iripo ndekuti deni Mwari vanga vangonaisa mvura tangokuhwawo tabuda munzara iyi. Ndiwe inoita kuti tisvike pakuzokanganisika pfungwa iyi. Tika nairuo ni mvura, tika kuwao, haa, ndofunga kuti zimwe zingaite zvirinani, zingapote zvidzokedzerawo zvirinani.
Asi iri kunaya here ikoko kuzhombe?
Ya, iri kunaya takati rimei zvedu, asi tichiri chidiki zvacho.
Pane zvirongwa zviri kubatsirawo varimi nezvekurimisa, makakwanisa kunge muchiwanawo here?
Ya, takapindawo.
Makapiwa?
Ya takapiwa vamwe vakapinda mukoman farming isikapinda presidential input. Ne cotton zvese takazwana.
Aiwa ndokurarama kwacho ikoko tinotenda zvikuru. Mune vamungada kukwazisa here musati maoneka zvenyu vateereri nevari kuona chirongwa pari nasi?
Aiwa ndinotenda totanga kukwazisawo imimi muri pa program.
Maita basi.
Nevo tiri kwa munemo vari muZimbabwe, South Africa, Mozambique. Ah, ndofunga ndivawo nekupela bhutsi nana tezvara vangu. Ndinotenda.
Aiwa nato zvarava zvinzwa asi gushi ndofunga ndoravasina kuzonyatsonzwa zvavo.
Tinotenda kuti vakwa munemo kana kutauke.
Aiwa ndizvo zvomaita basa zvikuru vamunemo tinotenda.
Alright.
Irigaiti muzwa kuna vachikoveri kuti 2017 uyu zvi zvavangatarisirawo kuti zvinge zvichitika munyika. Pari nhasi tinonzwa kune matambudziko yemari. Tatemge tichiona mifananidzo yatawanawo yevanhu vanenge vari kutorara mitsetse yemabhanga. Ndo zvimwe zvinotarisirwa nevamwe kuti dai 2017 zvinhu zvikareruka zvakadai zvakadai. Zvi zvamungatarisirawo vachikoveri.
Tatarisana neZimbabwe, nchaningatarisana munyika ndechekuti chekutanga dei vakuru vedu ava vanonzi vamugaba ava vaonawo reason kubvawo musi wa 1 January kuti vapepuke vacheuke kwavakabva vaone reason isiri yemumba mavo, isiri yemubato mavo, asi yenyika yese kuti dambudziko rese iri riri kuitika munyika rambokonzerwa nei. Votanga kugadzirisa ipapo. Vasangorambe vachiita umbimbindoga kwavaramba vachiitawo. Vanhu vemuZimbabwe ngavafile kuti tiri kuona Zimbabwe. Tiri maZimbabwe. We own Zimbabwe. Ndiyedu. Upfumi hwenyika chaiwo. Nehwatanga wokuchinja vana vemuZimbabwe vatanga kuwanawo mabasa. Maindustry muZimbabwe atangawo kuvhurika. Chitango chese chashata vamugabe, chashata vamugabe. Izvi bvunzo mubvunzo kuti ko sei chimbozi chashata vamugabe nevagadzirisawo pavari kurasikana apo. Sezvambotaura mutauri kuti hamungatiudzi kuti hurumende yeZimbabwe haina mari yekufanda diaspora vhoti. Ivo vamugabe vachibvi vakaenda nevashandi nevashandi vakakwira mundege kuenda kwavari ikoko. Mamiriyoni mangana vari kuhwesa ngavagadzirwe. Ndochishuwo chandinacho kuti muZimbabwe devanhu vanotonga nyika vari kutungamirira nyika vaonawo rizini vanzwirawo mwana weZimbabwe chiti kuti vana vavo nevadzukuru vavo nevachatevera touyawo uku kusaidi neopposition
pai regai ndikubatei muromo mukoma ipapo dzose todzoka kwamuri. Izvozvi pane muteereri uya mboita nhare yaita dambudziko vadhumizweni vadzoka tisati tavashaya zvakare. Regai tingonzwa vachikurukura vadhumizweni. Linjani baba?
No, I've verified my brother, Lijad, Baba.
Ah, ngiyaphila. Kuluma, Baba. Kuluma, sonke isishona isikiwa sesiNdebele.
All right. I was saying, I wish to advocate for people living with disabilities, particularly in Matabele North, politically, economically, socially, and religiously. Politically, I've realized that a lot of programs do not cater for people living with disabilities, particularly for those.
Mr. Dumezweni's line is a bit I don't know what's going on. Yeah, but let's go back to Mr. Mtero. Mr. Mtero?
Maybe Mr. Chikwere wanted to pose a question to Mr. Mtero. Okay. Mr. Chikwere, you wanted to ask something about political parties. Maybe you can go ahead. Hello?
Hello, sir.
Mr. Chikwere, are you there?
Yes, I can hear you.
Yes, I said you wanted to say something Mr. Mutero can respond to.
No. I was saying Mr. Mutero asked a question to say, how can Zimbabwe government say we don't have money to fund the diaspora vote when they are spending money? For example, now the president is not in the country. He did not go, him alone and his wife or family. He even took his workers to go there. How much is he? Spending. So I'm saying the ruling party in Zimbabwe, particularly Mr. Mugabe, can start to see reason next year in 2017. Not for himself, not as an individual, not for his party alone, but for because he's the president of the nation, for crying out loud, for all Zimbabweans, for them to see that we belong to Zimbabwe, we are Zimbabweans, for them to feel that they own Zimbabwe. What must he do? He must make sure that the industry begin to open up, which means he must win the hearts of the investors out there, so that the youth can start getting some jobs. So that the farmers, a lot of farmers who are talking, they are talking about being helped with farm input, so that he looks into that, so that people survive. Not that every year we are on begging bowel to feed the people. Then I also come to the opposition party. I hope that in 2017, again, they see reason of unity. Whatever type of unity they are going to do, but the mushrooming, the woman from Botswana spoke about the mushrooming of a lot of small political parties. Every day there is a political party which is coming into play. That gives advantage to ZANU-PF, because ZANU-PF is one and you are going to divide your people. Why can't the opposition sit down and come together and fight this monster as a united front? Thank you.
Thank you so much, Mr. Chikwere. Please do stay on the line. Chris, you can continue with Mr. Mutero.
Yes, Mr. Mutero, I was going to ask you about, this issue of the diaspora voter campaign. Are there any prospects of people voting in the diaspora if we take into consideration that we have less than... It's barely a year. It's a year and a couple of months to the next elections.
Yes, sir. To be honest with you, sir, on that one, like I said earlier on, I believe that the ruling party, I mean, it's a very stubborn party, and we have been dealing with them since 1980. And the way that they operate, I am not seeing any particular change, especially this past year and going into 2017. That is why we are calling that we should continue to put pressure. I do not see the government yielding to the fact that the diasporans should be considered to vote. Already they are defending themselves that they do not have money in their coffers. And yet I think my brother, Mr. Chikwere, was actually pointing out that the president is up and about frequently on his trips. And all those trips, they cost money. We have been seeing scandals about the first lady buying diamonds worth $1.3 million. And yet, the country is being said has no money to put funds towards diaspora vote. So like I said, the funds are there. We have seen them in the past. They bought a lot of police vehicles for the ZRP.
But Mr. Mtero, without advocating for violence, but, as a as the opposition, do you think you are doing enough? Of course, I know you are in the UK, but do you think the opposition is doing enough back home? Because all these things that you are talking about, it looks like, people are not being held to account for what they are doing. President Mugabe, when he goes out of the country, doesn't sneak out. He uses the airport. People know that he is using the airport, the opposition, but, there's nothing wrong in going there en masse and saying, Mr. Mugabe, you're not going anywhere. You have to deal with the problems at home. But
that's an interesting point of view. The first thing that I'd like to do, I would like to commend all the Zimbabweans for rising up this past year. That effort truly has to be commended, regardless of which political party you belong to. The people came together and they said enough was enough. And I strongly believe that that form of opposition, regardless of not going particularly to the airport, but just that form of opposition whereby people are no longer afraid to express themselves against this tyrannical government is to be commended, sir.
Mm-hmm.
And I would like to urge Zimbabweans to remain steadfast. I mean, as we get into 2017, we had a good 2016. And we were showing the government that this was us being non-violent. And yet the government of Mugabe responded through violence and intimidation.
Mm.
So like I said, we are dealing with a stubborn government that we will not listen to the masses. It is not a government of the people.
Thank you so much. Thank you, Mr. Mtero. Please do stay on the line. We have a caller. We'll come back to you as soon as possible. Just stay on the line. Chris, Taita Mkoma Hasla, Varuku Botswana. Mkoma Hasla, Magadi.
Ndipangu, Magadi.
Hai, watiru wape internet na kumboramba. Nyi magabata parunare. Tipe yuo, shuvire yenyu, 2017 resolutions.
Yeah, it's not much of a resolution. Kungoda kupeta angu zuruta orwani vangu angaji batawra. You find that the diaspora vote was the last nail in the coffin. Our government has been disenfranchising Masizans Ayo for a while. After the no vote, year 2000, pakatanga kubuda shoguru nonzi ma aliens. Right? After we own up the pattern, kuti kwakaitwa no vote in the coup, we own up kuma farms. Right? 1999, MDC yaka forma. Who funded it? Pawango yaka mtemo uno rambiza ma political parties to be funded externally. It was the white farmer. And that no vote prevailed in the farms. So, the government, no, you are aliens. Mufano kutanga ma renounce citizenship yenyu, yeko anukawasina kugara. So they got rid of that vote. So this is why you find even a lot of people in town, they can't vote. Mm. Right? As nez murukunzi, amukwanto kuvota muri kwa muri, but you have to come back home and register. But no register, urukunzi, you need a proof of residence. Now, how do Nkoma Hasla have proof of residence when I've been living in Botswana for the past 10 years? And this is in a billion again. And this is in anything apart from the money that we Tumira Kumusha. So then, that's inclusion by exclusion, as it were. So at the end of the day, then how do I register? And this is in a billion again. This is in a billion Mvura.
Hmm. Ipapa anonetsa Mukoma Hasla asi. Asika kune vakawanda vari kuZimbabwe andiziva hangu kuti iye zvino zvakamira sei vari kugara nevabereki vasina mabhiriya asi vari kukwanisa kunga vachinyoresa kuvhota atiziva here kuti zvii zvinodiwa.
What you then need ndepari kuita tsamba idzodzo dzekuti vamwe vanoenda aine tsamba yanyorwa nachairman wepartai. Right? Anosvika kwamudede anoregistra. Iwe ukaendosina that very letter auregistre.
Mm.
Saka zvichore chinakato yakatoma Saka ndopanofanira kupata kuti vanhu vasvanga vacho rambai nepush. Ngokuti munhu wese anofanira aine kodzero yekuvhota ari kwaari. If they want proof of residence, I'm living in Botswana legally and I've got those bills and you know.
Oh, Mr. Hasla, thank you so much. Unfortunately, time is not on our side. Mr. Hasla, the show has unfortunately come to an end. We'll get in touch next time. Thank you so much.
Okay.
And yes, and would also like to thank Mr. Solomon Chikore of the Global Zimbabwe Forum in South Africa, together with Mr. Simba Mtero of the MDCT, who's an activist in the UK too. And thank you so much to all our listeners who managed to get through. Happy New Year. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And the Chokushuira, Gore Jarakanaka, and Dinuenu, Jonga Kande Mirichita, Iwarambai, Muines Mujurongwa, 2017, Studio 7. Iripo.